nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo zvita 6 2020 makaterera ku studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Vanhu gumi vofa nechirwere cheCOVID-19 munyika kusanganisirawo mutori wenhau weZBC Janet Munyaka ZANU-PF yoenderera mberi nesarudzo dzemaDCC kunyange hazvo vamwe vakuru mubato iri vabatwa nechirwere cheCOVID-19 zvuru nezvuru zvevanhu zvorangarira mushakabhugo gochamisa amai wemutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voenderera mberi nekuramba kutambira zvakabuda musarudzo Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro kusanganisirawo mutori wenhau weZBC Janet Munyaka akashaya mushure mekugara muchipatara cheSt Anne's muHarare kwevhiki rimwe chete. Munyaka anga ave nemakore makumi mana nemasere ekuberekwa uye asiya murume vaJackson Munyaka nevana vana Mufi akatanga kushandira ZBC muna 2000 mushure mekupedza zvidzidzo zvekutora nhau paHarare Polytechnic College Janet anga achifanirwawo kupiwa chitupa chekupeta zvidzidzo zvepamusoro kana kuti Master's Degree in International Relations ku University of Zimbabwe nemusi wechishanu asi haana kukwanisa kuenda nekuda kweurwere Munyaka mutori wenhau wechipiri kushaya nechirwere ichi mushure mekufa kwaZororo Makamba Muguziya nezverufu urwu Tabata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana
Tino shushikana chaizvo nokurasikirwa kwatakaitwa naya Janet Munyaka aiva mutori wenhau ainyanyoshanda panyaya dzokudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika tinoti muchirongo diplomatic correspondent
muungati mufi ainge ari munhu akaita sei
Janet takashanda zvikuru zvakanaka naye aigarisana navamwe zvakanaka achiita basa rake zvisina kana mvonga mupopoto mukuziva kwedu tinoti muchirungu she was a consummate professional pabasa rake saka ndingati mazuva apfuurayo mukuru weZBC anoti muchirungu acting chief executive vakandifonera vakanditi mumwe wedu arwara ari muchipatara abatwa neCOVID-19 ari muintensive care zvinazvina kutimirei zvakanaka nekuda kwokuti chirwere ichocho hachisirwere chokuti munganyanyoshanyirana nokunoonana kuchipatara takangomira tichipiwa maupdates neminista wavachitaura nemhuri yake garei garei takazonzi ndingati kusvera zuro avanani chose zvokuti akufema zvisina kubatsirwa nomweya kana kuti asisiri paoxygen tikati aiwa zvakanaka zvino nezviro kusendo patakanzwa kuti zvinhu zvanyangara futi munhu asisina kumira zvakanaka pane chachinja ende aiwa namatirai munhu nezuro manheru kuyafoni yobva yauya ichiti munhu ashaya
izvi makazvitambirawo sei vamangwana
aiwa zvinorwadza nokuti handina kumbosangana nemunhu mumwe chete anotaura shoko risakarurama pamusoro paJanet aishanda zvavamwe zvakanaka navamwe zvikuru isusu kwedu tainyatsoona kuti aiwa uyu munhu anogona basa rake ndosaka mukaona munhu anoitwa diplomatic correspondent kureva kuti anonzwisisa foreign policy yeZimbabwe, anonzwisisa kwacho kuda kuenda senyika, anokwanisa kuvhunza mvunzo yakanangana naizvozvo kubva kuva anotimirira kune dzimwe nyika nevanomirira dzimwe nyika muno, anokwanisa kudila na foreign affairs minister nekutaura na president chaiwo vanhu va the chief diplomat of this country. Saka aiwa, taradziwa chaizvo nekushaikirwa kwataito.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rinoti pavanhu gumi vakashaya nezuro ava, vapfumbamwe vari muHarare uye mumwe chete ari kuBulawayo. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa kusvika pari zvino nechirwere cheCovid-19 vave mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 291. Vanhu makumi manomwe kana kuti 70 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava makumi mashanu vakabatwa nacho munyika, vamwe makumi maviri vakabva nacho kuSouth Africa. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwave zviuru gumi nemazana matanhatu ane gumi nevanomwe kana kuti 10,617. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvisere nemazana masere nevana kana kuti 8,884, mushure mekunge vamwe vanhu makumi mana nevatanhatu vapora kubva kuchirwere ichi nezuro. Vanhu vachiri kurwara churu chimwe chete chine mazana mana nemakumi masere nevaviri kana kuti 1,482. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mashanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 53,543. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nematanhatu ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 66.6 million. Johns Hopkins University muAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Kunyangwe hazvo sarudzo dzemakomiti epasi kana kuti district coordinating committees dziri kuenderera mberi mubato riri kutonga reZANU-PF, zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzebato iri dzabatwa nechirwere cheCovid-19, kusanganisirawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa vaObert Mpofu uye mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa Mugwadi. VaMugwadi vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti ivo navamupofu vari kunaya vari kumba muHarare mushure mekubatwa nechirwere cheCovid-19. Vamwe mubato vari kuchema-chema kuti sarudzo hadzisi kufambiswa zvakanaka, vamwe vachirambidzwa kukwikwidza, vamwe vachitiwo hakuna mapepa ekuvhota akakwana. Mukuziya nezvenyaya yesarudzo iyi, Tabata vaMugwadi.
Sarudzo dzedu dziri kufamba zvakanaka kune mamwe maprovinces. Zvakare tine mamwe maprovinces nemamwe madistrict asangana nemachallenges nekuda kwemvura iri kunaya. Saka nekuda kwaizvozvo, sekutaura kwakaita mutauriri wemusangano nezuro vachinamasa, dzimwe nzvimbo dzakanganiswa nekunaya kuri kuita mvura, nokudaro vanhu vakakundikana kuti vabude mudzimba vauye vavhote. Kunyangwe naivo vavhoterwi vacho vakatokundikanawo kune dzimwe nzvimbo. Ndo challenge yatakasangana nayo, kumwe kwacho zvikova nenzizi dzanga dzichidira. Saka nokudaro kuti vanhu vaende panzvimbo dzavanozvivhotera zvakaita machallenges izvozvo. Naizvozvo vakuru vemusangano vakaona zvakakodzera kuti nezuva ranhasi kusarudza idzi dzinge dzichienderera mberi kusina kupera kuvhotwa kuchinge kuchiitiwa nhasi, kumwe zvakare kuchaitiwa nemande zvichienderana nokuti vakuru vari kumaprovinces ikoko vanenge vaona kuti zvakakodzera ndezvipi.
Tingatarisira riini kunzwa zvinenge zvabuda musarudzo idzi?
sarudzo marizautsa acho muchange muchipiwa marizautsa achange achiana unzwa kukomandi senda kunova kuzanu PF headquarters iko kuchange muchidanwa muchiudziwa vezvematorerwe nhau kuti zvakabuda ndezvipi zvichikudzai marizautsa saka so far marizautsa iwayo uye zvekare kana achinga abuda they are subject to endorsement by leadership after all challenges or complaints have been exhausted if there are any but so far hatina ma complaints atati tasangana nawo it's just a question of procedure kuti zvinhu zvakadaro zviitiwe asi kuri zvinji dam rinongoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka
tikunzwa kuti vampofu vari muchipatara icho kwadi here
the secretary for administration of the party Dr. Obed Mpofu havana kuhospitaliziwa as it stands is in isolation kumba kwavo muno muHarare awaiting to see how his recovery is developing havana kuvasi muchipatara vari kurikafu vari kumba kwavo in isolation
mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvakaungana nezuro kwachiwara kwagutu kumasvingo kunyaradzo yaambuya Chamisa amai wemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa avo vakashaya musi wa6 Chikunguru gore rino mushure mekurwara kwenguva pupi pupi ambuya Chamisa vakaberekwa musi wa15 Chikumi 1954 vachamisa vakatenda zvikuru vanhu vakauya panyaradzo iyi vachirangarirawo mashoko aitaurwa namushakabvu
kandiro kanoenda kunobvaka ukapa rudo waturika ngwanza wangu wataura nyaya yegaro kaurwa naamai kuti hapana chinhu chakanaka sokuitira munhu chakanaka waitira umwe chakanaka waziitirawo ndanga kagara ndichava navatete vangu ndikati vatete munoona hama dzese dziri kuenda vakaitawo dambudziko ndinofanira kundotsika pamukova wavo saka chitsvambe cheleadership hachisi chekutamba nazvo ndavatsvangira agara ndichava vachiti uchamisa unoona kana uri kutungamirira vanhu usazvifunga iwewe ndosaka muchiona mukuru wedu tsvangira kusvika zuva rokuenda haasi munhu anga ane basa nezvakawanda zvokuda kunokora kuba kana kuita maoko ane namo sevazhinji varipo
vakaudzawo vanhu kuti dzimwe hama dzavo sasekuru vavo dzakashungurudzwa nekuda kweukama navo vachamisa vakaudzawo gungano iri kuti amai vavo vakatambura zvikuru kuti vakwanise kuvaendesa kuchikoro
apa tiri kuremekedza kuchembera akaita kuti basa rifamba hama dzamunoziva here kuti maenderiso vakandiendesa kuchikoro nekutengesa madomasi nehuku vakatiseka kuti hakuna kwaunoita vakamboona munhu anoendesa mwana kumisheni nehoyo
vachamisa vakatiwo kuungana kwakaita vanhu panyaradzo iyi munongedzo wekuti bato ravo richiri rakasimba zvikuru
vaifunga kuti vatipedza vakatora musangano havazive kuti iyi yepasi pemuti haibhuroki chechi haibhuroki Don't underestimate the commitment yevana veshanduko munyika muno. And I want to thank you Machinja. You are wonderful. Thank you.
Panyaya yavari kupomerwa nevamwe yekuti vangonyarara zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika vachamisa vakapindura vachiti
Vachinja vari kuti konai chamisa vakanyararire. Ndakataurira vanhu ndikati kana uriwe unenge ane bhora chirega kuita zvitavato zvinoita kuti upunzike pabhora kana wakabata bhonzo usahukura regera vamwe vahukure wakaruma bhonzo nokuti paine bhonzo haihukuri tambatamba chemo muso takabata chero zvingaita sei munyika muno the victory of the people is confirmed
vaitungamira urongwa hwenyaradzo iyi Munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa MDC Alliance va Amos Chibaya. Mutungamiri wenyika yeAmerica va Donald Trump nezuro Maneru vakaenda kuValdosta, Georgia, kunobatsira kutsvagira rutsigiro varikukwidza vakamirira bato remaRepublicans musarudzo mbiri dzakakosha zvikuru dzedare reSenate. Varikumirira maRepublicans musarudzo idzi ndiva David Perdue naamai Kelly Loeffler. Varikumirira maDemocrats ndiva Raphael Warnock navaJohn Ossoff. Sarudzo idzi dzirikuitwa musi wa 5 ndira uye bato rinokunda ndiro rinenge rotonga mudare reSenate. MaRepublicans pari zvino ane zvigaro makumi mashanu uku maDemocrats aine makumi mana nesere. MaDemocrats akakunda musarudzo mbiri idzi zvinoreva kuti mapato ose anenge aine zvigaro zvakaenzana zvichipa mukana mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vebato remaDemocrats simba rekuvhota zvinozobatsira bato ravo. Kunyange hazvo vaTrump vakakundwa mudunhu reGeorgia iri nevakasarudzwa kutungamira nyika vaJoe Biden nemavhoti zviuru gumi nezviviri, vaTrump vari kutsika madziro vachiti ivo ndivo vakakunda musarudzo idzi dzavanoti dzakabirirwa. VaBiden ndivo mutungamiri webato ravo abudirira musarudzo dzekuGeorgia kubva muna 1992. Vasati vaenda kuGeorgia, vaTrump vanonzi vakafonera governor wedunhu iri vaBrian Kemp kuti vakurudzire nhengo dzedare ravo kupikisa zvakabuda musarudzo, asi vaKemp vakatsika madziro. Nyaya yavaTrump yekuti sarudzo dzakabirirwa asi vasina umbowo inonzi nevamwe mubato ravo vakaita seimwe shoroma inobatsira nemari vaDan Eberhardt inokanganisa chimiro chebato uye zvinogona kukanganisawo vari kumirira bato ravo muGeorgia. Asi vamwe vakaita sechipangamazano chemutauriri wedare reSenate vari mubato remaRepublicans vaMitch McConnell vaJosh Holmes vanoti hapana umbowo hwekuti vatsigiri vavo vacharegedza kuvhota vachinyunyuta kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzakabirirwa. Kushanya kwavaTrump kuGeorgia kuri kuuya apo dunhu reCalifornia rakavhota kutambira zvakabuda musarudzo, zvichireva kuti vaBiden vakabva vasvika mavhoti anodiwa kutungamirira nyika kana kuti 270 electoral college votes. Asi vasati vatora mhiko musi wa 20 ndira gore rinouya, matunhu ose achasangana musi wa 14 zvita achivhotawo kazhinji vachingotevera zvakabuda musarudzo. Musi wa 6 ndira dare reCongress richangosarudzwa, richavhotawo zviri pamutemo nekudoma mutungamiri wenyika mutsva zviri pamutemo zvakare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hondo yave nemwedzi iri muEthiopia pakati pehurumende yenyika iyi nedunhu reTigray iro riri kuda kuzvitonga kuzere inonzi yave kukanganisa zvakanyanya mabasa ekurwisa denda reCovid-19 sezvo hondo iyi yasiya vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vave muupoteri. Vakawanda vari kunopotera kuSudan, asi makamba ekupotera avari kugara akamanikidzana uye hapana zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere cheCovid-19. Masangano anopa rubatsiro akaita seUnited Nations neNorwegian Refugee Council anoti hurumende iri kuharambidza kupa vanhu mudunhu reTigray zvekudya nezvimwe zvakakosha. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatinotenda dzikiti vesangano reZimbabwe Diabetes Association. Tiri kuzaya nyaya yezvechirongwa chavainacho chiri kubatsira vechidiki vanorarama nechirwere cheshuga kana kuti diabetes munyika. Vadzikisi ndino mugamuchira mutrongwa.
Patakapedzira kutaura panapa tachitungurira zuva reWorld Diabetes Day. Makambondiudzawo kuti mune makamba amuinawo kwekwe nenzvimbo dzakasiyana siyana munyika dzakanangana nekubatsira vechidiki vari kurarama nechirwere chediabetes. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvei zviro chirongwa chamuinacho izvozvo.
Handizvozvo chaizvo sekurara kwamaita. Tapedza kuita the commemoration yatakaita zvakaonekwa zvakakosha saizvozvo kuti tatsinhira taramba tichiita makamba seamakure akamaita kuti tirambe tichidzidzisana vechidiki kuti vakwanisa kuva neruzivo ruzhinji maererano nezvirwere chavanorarama nacho nguva dzose vachipiwa maskills vachipiwa ruzivo ruzhinji nemadokta nevese vanenge varipo vane ruzivo ruzhinji maererano nechirwere chavo.
Makamba aya ari kubatsira vechidiki sei uyezve muri kutsvaga vechidiki vanogara munzvimbo dzipi munyika?
Tinotsvaga vechidiki varimo muZimbabwe yose vese vatinokorokotedzwa kuti vachingi kana tinge taunzwa makamba aya vachinge vabatsika vawanikawo vakwanisa kubatsirikana neruzivo runenge rwuripo vanhu vachidzidzisanwa tichivadzidzisa kuita sei kumaneja chirwere chavakurarama nacho nekuti vasazovana vanopindana netinoti macomplications kuti upenyu hwavo hunogona kuzotadza kunatsofamba zvakanaka nekuda kwekuti shuga isikumanejwa zvakanaka.
Ko pari zvino makamba amuinawo muri kumaita ari kupi?
Makamba tiri kuita iko zvino kubva tsvondo rapera tanga tiine vana vadiki tiri munzvimbo rekwekwe kuMidlands. And naizvozvo iko zvino kutori nekamba itoriko yevakuru vachikurewo muzvishoma iriko zvekare kukwekwe.
Saka chirongwa ichishangisipera rini?
Chirongwa izvi zvakangodimburwa zviri mutatu kuti zvetanga chava nevana vadiki kwemazuva anoita iwo mana zvichiteverwawo nevechidiki vanenge vari vechikuru mbichana vanovo nemazuva akangofanana naiwawo mana iwayo.
Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvirongwa zvamuinazvo zvakanangana nekubatsira vechidiki vari kurarama nediabetes muZimbabwe.
Tinoona kuti mune vechitatu choga choga tava nemaprogram ekuti tinge tichidzidzisa vanhu vachiva neruzivo rwakanyanya tinenge tichipiwa nemanesi kuassociation yedu zvatinenge tichipiwa nemarokta vanhu pavanenge vachinge vaine mbvunzo yavo yavanenge vayo tichiona kuti vapindurika vakwanisa kubatana yezvinhu zvavari kusangana nazvo tienda mberi zvakadaro. Tinoona fin pamawhatsapp tinenge ripo masupport groups tichibatana vanhu vachipiwa information kubvunzwa kuti tirikusangana nemaproblems akati tozo chii chamunofanira kunge muchiita kuti tikwanise kuenderi.
Makambondiudzawo kakuti pane chimwewo chirongwa chiripo chakatarisira kubatsira vechidiki kuti vawanewo mushonga wekurarama nechirwere ichi. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvechirongwa ichi.
Tinoona tine program inonzi Life for a Child inosponsor yemana vanotipa mishonga vanotipa china inotesta shuga yako saka iyi yanongora kuti kuvana diki hapana mwana fana kufa nekuti ashaya saka vanotipa inouya ichiendeswa mapamasi Christmas. Iko zvino pane mishonga iri kutori munzvimbo izvino vachatizivisa kuti tisvika rini mumamasi. Vanhu vedu vanenge vakarejista kuZimbabwe Diabetes Association vanenge vaine kuti vanongoenda chete vanopiwa mishonga yavane shida.
Saka zvii zvinodivikana kuitira kuti munhu ave nhengo yechirongwa ichocho?
Tikaenda kumaZimbabwe Diabetes Association tikaenda uchinorejista tinotendera vanhu vaende kunorejista vopiwa ecard. Vanodiwa $3 yekuti munhu akabara unonopiwa. Even ukaenda kufamasi urwere weshuga veikoko kumafamasi vanoti kuti uremba here yeZimbabwe Diabetes Association kana uri vanokuudzi direct kuti uende unokwanisa kunorejista uwana mishonga yakachekwa.
Haiwa tinotenda vadzikitsi nenguva yenyu kupinda muchirongwa chedu. Thank you so much.
Matanda.
Nguva ndiyo yachikanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei pano panhepfenyuro yestudio 7 nemusi wechipiri pachirongwa The Connection 8 to 9 p.m. muri yeZimbabwe. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove muri yeZimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Vatereri tiritose zvekare nhasi muchirongwa chedu chezvechitendero. Tine umwe zvemubvunzo unobva kwamuri vatereri. Nhasi tina mufundisi Gladman Kapfumvute kuti vapindure mubvunzo wenyu.
Mangwazi pastudio 7 ini ndinoitwa utaona mberi kwazvo ndiri kwarusapi uko. Nhasi ndine mubvunzo pamusoro peshoko ramwari rinotaura maringe nezvekudya. Tiri kuOld Testament kune nyaya yemhuka dzakataurwa kana tiri pachikristu dzakataurwa kunzi idzi mhuka idzi dzakafanira kudzidyiwe nevakristu. Saka takuzoenda kudana New Testament uku kune mamwe mavhesi anotaura kuti ngakuchirega kuva naanokupa mhosva pamusoro pezvekudya nesabata. Saka tiri kudawo kutinyatsonzwisa ipapo apo kuti shoko iri riri kuti kudii.
Makadini baba taona mberi kwashe mubvunzo wamabvunza unokosha. Ndichabata zvinhu zviri zvinoreva musabata nemhuka. Pa sabata ndingada kuti muzoverenga kutestamendi tsaru kuna Exodo chitsauko 20 verse 8 to 11. Kune zvemhuka kutestamendi tsaru ndingada kuti muzoverenga Leviticus chitsauko 11 chese. Ndingada kuti nditi pamusoro pezvinhu zvese zviri zviri. Tinodzidza kuti Mwari wakanga ari kuda kuti vana veIsraeri wave ne gwara rekufamba pariri mune upenyu hwavo mukururama kwaMwari. Saka akawapa mitemo iyi.
Mufundisi Kapfumvute, sei makereke achisiyana panyaya yezvekudya? Sei dzimwe kereke dzichirambidza zvimwe zvidyiwa, dzimwe nyama nezvinyiwa, asi dzimwe kereke dzichibvumidza?
Kana tichitarisa kusiyana kwemasangano kwega, ndosiyana kwemasangano kuti maAnglicans, mapostori, maUnited Methodist, izvo zvinotionesa kutosiyana nemadoctrine, nedoctrine dzidziso pamusoro pezviro. Ndosaka muchiona kuti vamwe vanodzidzisa kuti vanhu makristu asamadoro, vamwe vanodzidzisa kuti imwa usadhakwa, vamwe vanoti imwa hapasina mhimo. Kusiyana kwedzidziso neturikiro yesoko raMwari. Asi tinoda kutsvaga chokwadi. Saka ibasa redu sematsvakira ari kuita muranda waMwari uyu kude kuziwa uri kuita chiro chakanaka.
Munoti kuvatendi vebakereke akasiyana siyana vanoda kudya nyama dzakasiyana siyana.
Munoona panapa kuti Mambo Jesu akutaura pamusoro pesabata nekuzozwazve kuna mabasa avapostori chitsauko 10 verse 9 kusvika pa16 pamusoro pemhuka. Tiri kudzidziswa kuti Jesu wakauya kozadzisa mitemo yakanga yaiswapo pamusoro pezvekudya nesabata. Saka mutestamendi itsva takutaura ngemakristu. Tikati mutestamendi tsara tichitaura ngemakristu, but tichitaura ngevana veIsraeri varivo vakapuwa mutemo. Isusu takutenda kuna Jesu. Sabata vamwe vanochengeta musi wesondo nekuti ndiwo musi wakamuka Jesu. Ndiwo musi wakuchengeta semusi unokosha. Saka ndiwo kusiyana kuripo testamendi itsva netestamendi yetsaru. Asi Jesu haazi kuuya kuputsa mitemo yakanga iripo yakaiswapo ndiMwari kubudikidza naMozisi. Munazoverenga Matthew chapter 5 verse 17, Jesu unotaura achiti akauya kozadzisa zvakanga zvaiswapo naMwari kubudikidza nemutemo. Saka maakugona kudya zvese zvinodyiwa, mhuka dzese maakugona kudya nekuti kana muri muKristu, nekuti zvese mukaverenga magwaro zvave zvinokosha pamberi paMwari. Hapana chinonzi chakashata. Mazvita, Mwari akukomborerei. Babai.
Vatereri, mazvinzura mega mashoko makuru au abva kuna mufundisi Gladman Kapfumvute. Kana muine mubvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kuti vamwe vazive, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti 001-301-919-8140. Musakanganwa kuti namba idzi ndedze zvechitendero chete. Ini ndini Tanono Kahwande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanono Kahwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu hatino shandisa mchirongwa chino. Sezo nguwe dia pera regaiti mbotarisa misuwe na u jakare wa nugumi wofa nechirweleche COVID-19 mnyika kusanganisira mtoriwe na uwe ZBC Janet Munyaka. Zanu PF yende ramberi nesarudzo zema DCC kunyangwe azo vamwe vakuru bato iri vabatwa nechirweleche COVID-19. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anukonika ene mfaro dinwenyu Blessing Zulu diri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.